Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 18, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tisu nechekutanga panyaya yakatotika dzekuti anti-corruption ngaitwe sunga vanhu vekupariamendi vakatatenda iyoyo.
Pave kuita kunakurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlainert iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa.
Unogoka ndamapadza pasi iyo hurumende ichikudzai kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi.
Hurumende inoti vashandi vambomira kuratidzira sezvo mutungamiri wenyika negurukota rezvemari muzvinafundo muzvinafundo Mutulingwe vari kuzeya kuti vowedzera mari yakawanda zvakadii kuvashandi. Dynamos neHighlanders dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pave kuita kunakurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlainert iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald rinoti munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga ndivo vakanyora tsamba kuna mabharani mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda richivaudza kuti vasabhadhare kambani iyi mari yaida iyi. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nhasi kuti vachaongorora zvakaitika here kuti kambani iyi ipiwe basa iri, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati paramende ndiyo yakatomisa kambani iyi nekudaro hapana chikuongorora. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti panofanira kuitwa ongororo. Kunyangwe hazvo malaptops emhando yepamusoro-soro achitengwa nemari iri pasi pezviuru zvitatu, paramende yange ichida kutengeserwa malaptops aya nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe. Studio 7 yaedza kubata vakuru vekambani iyi asi nhari mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vamaDr Chivasa.
Tisu nechekutanga panyaya yakatotika dzekuti anti-corruption ngaitwe sunga vanhu vekupariamendi vakatatenda iyoyo. Maofficers vekupariamendi anga ari involved acho anofanwa kusungwa. Pafanwa kusungwa futi madirectors emakambanis ayo akapuwa tenda iyoyo nokuti ndo vanhu vari kuita uori. Vanhu vava vafanga vachisungwa. Asi kuti tiri kutiwo isusu sebato reNC vanaaa vafanwa vaziva kuti ZANU-PF ndiyo chai chaiyo hurumende iripo, zvese zviri kuitika zvouori zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZANU-PF iripo ndiyo inenge ichipromota zvinhu zvakadaro zviitike. Saka nguva dzisati dzakabvire dzasvika havapanwi kuti vachivhotera nemapato ane uori akaita seZANU-PF. Amaochabva mamwe mapato asina uori.
Asi tiri kunzwawo kuti kambani yakapuhwa mamwe matenda akati wandei wandei muhurumende, poitwa sei ipapo?
Ndizvo zvatanga tichitaura tichiti nyaya yakazongobuda kupariamende inogona va ichingova nyaya imwe chetewo zvayo iri kutotaridza nyaya dzakawanda dziri kuitika. Seizvozvo zvokuti kambani inonzi inenge ichiwanikwa iri pamakambani dzanopuhwa forex kureserve bank inowanikwa ichipuhwa matenders dzimwe nguva kuBhindura dzimwe nguva muHarare inopuhwa nemagovernment dzimwe nguva inopuhwa nemaparasitos ayaya makambani. Zvokuratidza kuti kambani ikambani inotoshandiswa kuita uori ikambani uori. Saka zvakadaro hatifanirwi kana kutomboti pange pasina nguzi yakatokwana kuti zvimbotoonekwa kuti payambotopuwa matenda ipapo matenda acho ayaipuwa yaikodzera yekupuwa matenda ayo iye kuti yakange ichikwanisa here kuzosupply zvinhu zvacho zvavaipuwa nozvikwaza kuti iyi kambani inoshandiswa kuita uori nemanhu anenge ari muhurumende vane masimba muhurumende.
Asika iyo hurumende iri kuti ndo yakazofushunura zvanga zvichiitika izvi nekudaro iri kukwanisa kurwisa uori.
Aiwa izvozvo hazvina basa zvekuti kwanzi zvinhu zvakazoonekwa pakuraitwa payment asi kuti nyaya inotorwadza ndeyekuti vanhu avakanga vatonzi vapuhwa tenda kutombosvika pakuti munhu anopuhwa tenda achipuhwa tenda yekutenga zvinhu zvatinoona chese kuti zvakapano kuti unonzi kwanzi watenga mbudzi asi waitenga $1,000 zvinhu zvisinganzwisiki izvozvozvo. Saka ndofunga kuti nyaya yekuti vakanga vatopuhwa tenda ndo nyaya yatiri kushoropodza uye kuti hurumende kana ichitaura kuti iva kana vachati vakangoona izvi zvakaitika koma matenda ese avaipuhwa ataakuona aya vatarisa here vakaona kuti zvaa zviri pamutemo vatarisa here vakaona kuti zvinhu zvacho izvo zvakaitwa zvese zviri pamutemo. Saka izvi tirikutoti aiwa tsanangudzo idzi ndo dzimwe dzonyanya kutoshatirisa.
Mutauriri webato rinopikisa renational constitutional assembly Vamande Kuchivasa vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi rezvemari riri kuenderera mberi nekuita tsvakurudzo yaro panyaya yekuti vashandi vowedzerwa mari yakawanda zvakadii nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vehurumende vakande mapadza pasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuwedzera mari muna gunyana uno asi vashandi vehurumende vari kuudza Studio 7 kuti vanenge vakangogarira guyo sembwa sezvo pasina chiri kubuda. Vamwe vashandi vanoti vacharamwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Masangano makuru anomirira vashandi vehurumende anoti reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nereFederation of Zimbabwe Educators Union akati ari kutora danho rekuramwa mabasa. Mugozeya nezvenyaya iyi Tabata vaMavhima.
Vane matomo acho kunyanya ndeve Ministry of Finance and Economic Development uye mukuru wenyika nehurumende vanofanira kutanga vaudzwawo kuti ndizvo zviripo inovotumidza kuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki. Saka avo vanozonoenda munhaurirano nevashandi vanenge vakamirira hurumende vanoenda vave neruzivo igogo. Saka ruzivo igogo ndedzakamirirwa kana kwangovepo zvoreva kuti nhaurirano dzoitika vashandi nehurumende zvinenge zvabuda imomo ndezvinozoziitwa.
Saka hapana hapo nguva yati yatarwa kuti munofunga kuti zvingaapire rini zvekutaurira namurumende.
Yes, asi chandoda kuti vashandi nenyika yese vazive ndechekuti hurumende haisati yaita renege kana kudambura promisi iyoyo yatakaita. Inongove nyaya yenguva uye kuongororwa kuri kuitwa neiro department iroro neministry of finance and economic development uye maapprovals anenge achidiwa.
Saka kuri kuti pazoitwa chibvumirano mari inenge yakubackdatewa here muzvinafundo kana kuti zviri kubazi rezvemari?
Vanotiudza kuti zvinogoneka here kuti iitwe backdated nekuti inotanga rini kupiwa vanhu kana ichinge yabvumiranwa naye. Ndo patiri.
Ko vamwe vatotanga kuti aiwa ngatikande mapadza pasi nekuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira.
Unogokanda mapadza pasi iyo hurumende ichikuudzai kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi zvinogona kuitika ndezvipi wogokanda mapadza pasi sei. Vanhu vose vanofanira kuziva kuti nyika inofanira kutongwa ichitarisa zviri objective kuti marizosi zatinawo zvatinogona kupa vashandi ndezvipi. Nokuti kana tikangoti tava kupa percentage yakati izvo zvisingagoneki zvino hazvibudi zvakanaka. uye tinogona kuti tiri kuda kupa percentage yakati asi kana taongorora totoona kuti kuda tingagogona kupa yakati kurei kudarika ipapo saka ngavarege iyi process iri kuitika iitike kuitira kuti hurumende igoziva kuti areviews acho anenge akamira sei
gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain neCanada dzinoti Eritrea yaudza mauto ayo kuti agare akagadzirira hondo mushure mekunge kurwisana kwatanga pakati pehurumende yeEthiopia nevakaipandukira veTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF. Kurwisana uku kunotevera chibvumirano chainge chambonyoreranwa muna kurume asi chisiri kuremekedzwa. Kunyange hazvo verudzi rweChitigray vari kuti vakagadzirira kupinda muhurukuro dziri kuda kukokerwa neAfrican Union vehurumende havasi kupindura kuti vanoda kupinda muhurukuro idzi here kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kuLondon kurufu rwamambokadzi Elizabeth uko avo vari kutarisira kuradzikwa musi wemuvhuro anova mangwana. VaBiden vakasvika nezuro asi kurufu uku pane vamwe vasiri kufara nekukokwa kwakaitwa mambo wekuSaudi Arabia Mohammed bin Salman uyo ari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekurayiwa kwemutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Inini ndonzi Alan Chiboyi ndini president wevadzidzi wese paUniversity of Zimbabwe iya muchirungu yavanoti SRC president.
Mukoma Alan, taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamirawo mauniversities ese kana kuti chancellor vachitivo mari dzakawedzerwa paUZ nekune mamwe mauniversity nemacollege imari dzakakodzera nekuti muZimbabwe mari dziri kubhadharwa kumauniversities uko dziri pasi chaizvo tichitarisa dziri kubhadharwa kune mamwe mauniversities mudunhu reSadak.
Zvinorwadza mukoma kuva nemutungamiri wenyika asinganzwisisi zviri kuitika pabackground. Kutaura kunoku vaMnangagwa munhu ari kunyatsa kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Masivo sefanzi wabereki wedu warairidzi, masoja, mapurisa, wana mkoti, vari kutambira mariri pati pezana rema US dollar. Iri equivalent kuZimbabwean dollar kusvika pa 70,000 RTGS. Wona university ichisimudza mari kubva pataimbobhadhara kuenda pa 500,000 RTGS Zimbabwean dollar. Wonzwa mutungamiriri wenyika woti mari iyoyoyo iri justifiable asvisi tiri kugara kana kuti University of Zimbabwe kana kuti zvimwe zvikoro zvese zviri pachidanho chezvikuru kukunda masecondary schools ari kurarama kana kuti ari muenvironment yayo yega yeti tiri kuoperata tiri munyika iri kutungamirirwa nawo futi vaMnangagwa vacho vari kutadza kupa vabereki wedu mari dzakakwana dzemuhoro kuti tikwanise kunga tichiendeswa kuchikoro. Zvosiririsa, zvorwadza kuti vabereki wedu vari vashandi vehurumende vari kuda mwedzi gumi nemiiri gore rese kuti vakwanise kunga vachishanda mari yekuti vabhadharire mwana mari yechikoro ari kuUniversity of Zimbabwe uye vakwanise futi kunga vachibhadhara mari yepekugara iye yatinoti accommodation fee.
Vari kutioka pane mari dzezvikwereti dzinopiwa kuCBZ asi vari kuti imi vadzidzi hamusi kuenda kunotora zvikwereti izvozvo.
Kuenda kunotora mari aya anonzi maloan kunoda muchirungu inonzi eguarantor kana kuti munhu wekuti imini kanga kutaza ubadela maria munu ya ano kwanza kumira kuti mwanaka tata ubadela mari toto ukwani saunga nikimira nikisa timzangu takati kana hili mota kana hili imba moto tora imba yangu kana mota yangu mshule munga mwana jiza kaza unga kwanza ubadela mari ende ini advantage disadvantage hiripo ndeye kuti mari zacho zino inga mnotoro wa ile period of 6 months unenga ufani wazo akari unga wakujusila mari yoyo isusu sewa anawe mapisens farmers ano gara ma raw areas wakaita wanana unzumba kunana vumba kwese kunana mtoko mzalabani honge vali hatina wabereki varima civil servants wanokwanisa kunga vachimira kuita magarantua zvinopa izvo kuti zvongoitendera vana vashoma tikamusa vana vashoma vari kumayunivhesiti kuti wawane access yekunonotora mari dzacho dzemaloan asi kana usina anyone anokwanisa kumira ezegarantua haukwanisi so chikumbiro chedu isusu semastudent chiri pachena ngavatipe mari todzidza tapedza kudzidza tozodzosera mari mushure maunga vatipa mabasa
ko zvavari kutika mamwe mainvesti ari kutobhadhara mari iri pasi kudarika mamwe kudarika zvimwe zvikoro zvesekondari neprimary
zvekuti zvimwe zvikoro zviri kubhadhara mari yaka ndopatinozodzoka takutaura kuti dzimwewo nyika dziri kupa tertiary education for free sanga wangotipawo tertiary education for free
mazuva apera tanga tichionawo vadzidzi vachisungwa mukatodziva kuti zvinhu zvakamira sei painvesti of zimbabwe apa
zvinorwadza constitution yandanichambotaura futi nezvayo pasection 59 inopa kurudziro kana kuti mpumiro kumacitizen kuti vava vanenge vanenyika vanobvumidzwa kunga vanga vachipetishina mushure mezvo vanobvumidzwa futi kuti vange vachiratidza but zviri pachena kuti hurumende yedu nemapurisa nemasoja neadministration yatiinayo pauz pavanoverenga bumbiro remutemo vanojamba pegi ine provision 59 of the constitution why because vana pavakatanga kuratidzira musure muvhuro wiki ratabva iri tine vana 14 gumi nevana vakasungwa vakaendeswa kwavo ndio police station kwavakamwanopiwa nemhosva yekunzi vaita disorderly conduct vachitanga futi kumbunyikidzwa kunzi bhadharai mari yefaini kuti mubune munomu vamwe 12 vakatobhadhara gumi nevaviri vakabhadhara vamwe 2 vakaramba vakati hatina mari yatinobhadhara ndoi kubhadhara mari tinenge tabvuma kuti tapara mhosva hande kumatarezi mhosva wana wakaenda kumatarezi mhosva vakabuda vasina mari yechibatiso yavanga vambobhadhara asi varikudzoka zvakare mukoti musi wa29 toita futi vamwe vakasungwawo kuti nemusi wechitatu vari vashanu vakaenda kupolisi vakanzibhadharai mari yefaina vakaramba vakaenda futi kukoti musi wefriday vakabuda zvakare pasina mari yechibatiso yavanga vabhadhariswa vanodzoka futi mudare mumazuva mashoma ari kutevera ndo mamiriro akaita zvinhu kusungwa kwakuri kuitwa vadzidzi pauniversity of zimbabwe
vaallen chipoi ndivo vanotungamira vadzidzi pauniversity of zimbabwe vanga vachipindurawo mashoko anyorwa mubepanhau resunday mail nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitsigira kuwedzerwa kwemari dzechikoro kuzvikoro zvepamusorosoro iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasina
Jesu simba rangu
simba rangu
akadikwa wande pachirongwa chedu zvechitendero nevateereri wese vanoteerera chirongwa ichi ini ndine mubvunzo wandinawo wekubvunza kuti chinopa kuti pachikristu titi isusu makuwa afanire kurohwa inyaya yei inopa kuti chiwanhu ichi chinzi hachina kunaka pachikristu ivo vakuru vekare vaichiita kubva kare nakare vachiti munhu anenge afa ari munhu uyo anenge a munhu mukuru anonzi anoitirwa chiwanhu ichocho ndoziva kuti chiwanhu nechikristu pane pazvinopesana pakati wandei but pamwe pacho zvinenge zvichida kutiendera nei nokuti patsika dzechiwanhu panodzidziswa kuti vanhu vagare vachiita zvinhu zvakanaka ende kana pachikristu tinodzidziswa kuita zvakanaka ende uye vakuru vedu vekudhara ngaindova zvichinzi pakupira kwavaita kana kukumbira mvura kana chii waizoti mutisvitsirewo kuna musika vanhu kureva kuti vaiziva kuti kuna mwari ari pamusoro pemaancestors avo kana kuti toti wadzimu wavo wanenge wachikumbira waya. So ipapo pari kundinetsa zvakanyanya. Panoda kuti wafundisi watibatsire.
Emanheru akanaka vatereri. Ndinoitwa Pastor Rebecca Makai. Ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wekuti kosei isu makristu tisingarovi guva kana munhu achinge afa. Ndoda kuti maita mabvunza zvakanaka mukataura kuti mukristu chiko chinombonzi mukristu chekutanga. Mukristu munhu wakasiya zvaaiita kare akapa upenyu hwake kuna Kristu. Saka Bhaibheri soko raMwari rinoti ava chisikwa chitsva, robva rati zvakare zvatopfuura, zviro zvose zvava zvitsva. Saka kana muKristu achinge ashayika, kana kuti muKristu achinge ashayikirwa, tinoviga, tinochema, tinorangarira, yatinoti memorial iya, kurangarira mabasa ake aiita tichinyaradzana pamwe chete. Hazvina kuipa izvozvo, zvinokosha. Hatisi kurova guva kana munhu afa tichinyaradzana tichichema pamwe chete toviga. Tiri kungonyaradzana nekurangarira mufi wedu. Ndochekutanga. Chechipiri, hama dzedu dzakafa hatidzishore kuti dzakafa, saka hatifani kutaurwa kana kuti aiwa tinodzirangarira. Zvatinongoitawo masaints ari mubhaibheri, tinotaura nekuda kwana Peter, ana Saint Peter, ana Saint Paul, tinovarangarira tichitaura mabasa vakaita tichiparidza. Nevafi vedu hatirambidzwe kutaura zvakanaka zvavakasiya vaita panyika. Hatirambidzwe kuvaita ona nemiromo yedu zvedu kuvakudza. Chinozoshata ndochekuti maakuchida kudzora mweya wemufi manje. Ipapo manje ndopanoshata. Maringe nebhaibheri hazvienderani, nekuti mukada kutarisa soko raMwari rinokombeya rufu nekurara. Tinoona mune magwaro akawandisa anotaura kuti kana tichinge tafa tavata, hatichisina chatinoziva, hatitombozivi kana kuti nguva iri kupfuura here kana chichiri kuitika chakatikomberedza. Ndo zvinonzi rufu izvozvo. Bhaibheri tikada kuritarisa kubva pana Ecclesiastes chapter 5, Paridzi chapter 9 verse ya 5, nechirungu rinoti for the living know that they will die, but the dead know nothing. Their love, their hatred, and their envy have now perished. Kureva kuti kana munhu achinge afa, hakuchisina maringe nebhaibheri, hakuchisina chaachaziva. Imi vapenyu, ndimi munenge mune nyaya dzenyu dzamuri kuda kuti muitire munhu iyeye. Asi maringe neshoko raMwari, munhu iyeye hakuchisina chaachaziva. Nguva ichazosvika maringe nesoko raMwari, pavanhu vachamutswa mukuti tibatane pamwe chete naKristu kana hwamanda ichirira. Ndozvinotaurwa naPauro muna Varoma chapter 2 verse 7. Yaanotaura kuti tichabiswa mumiviri inoi yatinayo iyi, topfekedzwa miviri inobwinya kana Kristu achizodzoka. Saka ndikuda kuti ndingotaura nditi hatirovi makuva nekuda kwechikonzero chekuti kana munhu achinge afa watoenda zvachose. Kana munhu achinge afa wavata, haachadzoki.
Tinotenda Reverend Rebecca Makaya. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, tombotarisa zvabuda mitambo yemakota finals echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
FC Platinum yapinda mufinari yechibuku Super Cup yarova Dynamos 4-2 nemapenareti mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Mitambo miviri yasangana zvikwata zviri izvi. Yapera iri mangange 0-0 kuratidza kuti zvikwata izvi zvakaenzana pamasimba. Asi mutambo wanhasi wapesanisa matambiro avo mushure mekunge wapedzwa nemapenareti apo Brian Banda akanda chibodzwa chaitisa 4-2 FC Platinum ichikunda. Mongororo wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti FC Platinum inokodzera kukunda mumutambo uyu. FC Platinum yave kusangana neHerentals masemifinari emakwikwi aya zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata waitwa mushure mekupera kwemitambo yanhasi. Herentals yakarova Manika Diamonds 2-1 nezuro muNational Sports Stadium kuti ipinde masemifinari. Captain weHerentals Brighton Majarira anoti havasi kushandura maitiro ematambiro avo kusvika vatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Hatongofura mberi nezvataita pese kumashure uko, hatimbo hachichinje kuti takuenda kumaa tongoita tongoprogresa nezvatachingoita. Zvatatongoita trainings kubva chibuku chachitanga ndozvatongokontinua nazvo kusvika tasvika mupatiro wakusvika kutaina.
FC Platinum ndiyo yega yakambotora mukombe uyu yasara mumakundano aya mushure mekunge Highlanders yarowa 1-0 nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Caps United, Dynamos neHighlanders hazvisisimo makwikwi echibuku Super Cup. Blauwe Chiefs yave kusangana neBlack Rhinos iyo yarovawo Chicken Inn 10-5 nemapenareti. Semifinary echibuku Super Cup ariko musi wa15 gumi guru finary ichizotambwa musi wa19 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko atatambira anoti Lansford Mapfumo aimba nechikwata cheBlack Spirits chinotungamirirwa nemukoma wake Thomas Mukanya Mapfumo. Ashaya anonzi ainge arwara kwenguva yakareba nechinofungidzirwa kuti chirwere chegomarara. Lancelot airidza ngoma nezvimwe uye akashanda nechikwata ichi kwenguva yakareba. Studio 7 yaedza kubata Thomas Mapfumo kuOregon muAmerica maanogara asi yakundikana. Ko kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pave kuita kunakurirana nyoka menyu panyaya yekuti ndiana akapa basa kambani yeBlinat iyo yaida kutengesera dare reparamende makombiyuta nemari yepamusoro-soro. Highlanders neDynamos dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.